Zvimwe zvakabuda pamusangano wevanyori uyu zvinosanganisira kumisa kudhindwa kwemabhuku pamikoto kana kuti Paris, uko vanoti kuri kuita kuti kunyora mabhuku kusabhadhare kana zvichienzaniswa nezvaiitika kare. Munyora nemukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti nekuda kwekuti pave nechitsotsi pakubhadharwa kwevanyori nevanodhinda nekuburitsa mabhuku, anokurudzira vanyori kuti vazvidhindire nekuzvitengesera mabhuku avo.
Isu ndati tiri kutochema kuti makontrakts edu atinawo atakanyora kare haasi kuitwa honored, nechikonzero chokuti wakangosaina ichinzi 10%. 10% yachona heuyi, nokuti publisher bhuku rako raakaburitsa aringorichengeta asina kuriisa mustriti. Hakuna mabhukushopu ariko anotengesa mabhuku iri harisi kutengeswa, anomirira gore rarichaiswa muchikoro otanga kudhidha mabhuku. Hazvipo pacontract izvozvo. Kwavavinga ivo vakudhara ivo varipo ivavo, bhuku rakatengwa rikatengwa richingoprintiwa unongopiwa 10%. Munyori ana makore achinyora, tozofunga bading writer kuti hauya uye zvino anongouyawo achingopinda imomu yamakadaro.
Chiundura Moyo, uyo anonyanya kuzivikanwa nebhuku rake rinonzi Wakandicheka nerakagomara, anoti kubira kunotanga pakunyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pakati pemunyori nekambani chazotsikisa pamwe nekutengesa bhuku remunyori.
Zvokuti vakawanda mukaona vakuita rega publishing munovaya ndokuzvipedza, nokuti unenge wakudya zvishoma zvedikita rako. Kana uchingoenda nomavari imomo unongoenda muhondo idzidzidzidzidzi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori Alois Sagota, uyo anoti hapana kubudirana pachena kuti mabhuku emunyori mangani anenge adhindiswa.
Kuti audze munyori kuti munyori iwewe ndakatengesa mabhuku ako mari yakati, uyezve chimwe chinonetsa ndechekuti munyori panoprindwa bhuku anenge asipo, uye kuti azive kuti makopis akaprindwa mangani haana chaanoziva. Saka matambudziko acho anoramba achitenderera zvakare ipapapo pakuziva kuti bhuku rangu ratengeswa zvakadii.
Panyaya yekudhindiswa kwemabhuku pamukoto, Sagota anoti dambudziko iri haripere kana dambudziko reupfumi munyika risina kugadziriswa.
Ndoona sekuti pairasi imhuka yanetsa, ende dambudziko repairasi harisi kuzongopera chete kana matambudziko enyika yese asati agadziriswa. Tikanyatsokuzvitarisa chinokonzera kuti vanhu vadaro inhamo. Saka dzimwe nguva tinogona kuda kuti isusu titore tsono tiuraye nzou, but tinozvipinza munjodzi ndizvo. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti pairasi haife yakapera kusvika povhati iri munyika muno yapera. Saka nhau iripo ndeyekuti hatizive kuti zvii zvingaitwe kubvirapo kugadzirisa matambudziko ehurumende chaiwo. Nhamo iyoyo ikapera, pairasi inopera.
Chiundura Moyo anotiwo dambudziko rehuri kumapurisa nemitemo isiri kutevedzerwa munyika zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kudhindiswa kwemabhuku pamukoto kusapere.
Mapurisa uyo anobata zvepairasi vari kubata, asi usu nokuda kurarama akawana munhu amupa chinhu anongotora, akati wotora ukadhora akaundisiya anomusiya. Kwozoita mutemo wenyika, mutemo wenyika hausati, dai vai mutemo wenyika wanga uchitevedzerwa.
Mumwe munyori Elisha July anoti vanotengesa mabhuku vanofanirwa kuderedza mitengo sezvo kudhindisa mabhuku kusingadhure mazuva ano zvichienzaniswa nakare.
Ndinotifunga kuti panoda acompromise kubva kuvanhu va from the chain, from the publisher to the retailers vari kutengesa mabhuku aya, panoda acompromise in terms of the price. Bhuku rinofanirwa kunge richiti riri kutengeswa neprize yekuti even anoda kufotokopa neimwe nzira anoona kuti hazvisi kumbonyatsobhadhara.
Izvi zvinotsigirwa naFarai Mungoshi, uyo anoti mabhuku ari kunyanya kudhura, izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vatenge mabhuku akadhindwa zvisiri pamutemo.
Nandiritaura nenyaya yenhii yekuti kudhurisa zvinhu. Now if you overcharge a book you find street definitely. For example, makununwadzo muyaita $10 actually oenda mustreet urwana $5 urumana wechikoro uruda bhukuchikoro unoita sei.
Asi mukuru weMambo Press iyo inodhinda mabhuku Muzvari Progress Ningwa vanoti vanyori vanofanirwa kuziva kuti haisi mari yekudhindwa kwemabhuku inobhadharwa chete. Muzvari Ningwa vanoti dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepavanoshandira, kubhadhara vashandi pamwe nekushambadzira mabhuku. Mukuru weZIBF vablazio tasirei vanoti gorerino vanu nema kambani anosika makumi matatu nema na vakarati zira pamusika wema buku gorerino zichenza niswa nema kumi mashanu vakarati zira gorera pera vatasirei vanoti kushomeka kwe warati ziri kwa kakonziru wanenyaya ufumi usina kumira shakanaka Nzvimbo diki yekuratidzira mabhuku yaibhadharwa madhora mazana maviri ukuwo hombe kana kuti gazebo yaibhadharwa madhora chiuru nemazana maviri iyo vakawanda vanoti yaive yakawandisa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Ata Chigoriwa